vatema sigara murume ane makore makumi matatu nemaviri ekuberekwa vangara vanorarama nekutengesa airtime kodya nezvehwisi mumigwagwa yeguta relawayo vanoti vave nemakore anopfuura mashanu vachirarama nekutengesa uku mushure mekunge vapererwa nebasa pane imwe kambani yaigadzira mbatya yavaishandira vangara vanoti mari yavanowana mukutengesa kwavanoita iri kuramba ichivaitira shoma pakuti vakwanise kuriritira mudzimai wavo nevana vaviri asi vanoti vari kuwana vachimanikidza kuramba vachitengesa nekuti hapana zvimwe zvekuita vadouglas dure vanotengesawo pamwe chete navangara uye vanotsinyirawo kuti nekuda kwemamiriro akaita zveupfumi munyika upenyu huri kuramba huchivaomera zvekuti vanotyira kuti kana zvinhu zvikasachinja vachapedzisira vave kutadza kuendesa mwana wavo kuchikoro kana kuwana mari yekuti vakwanise kurarama zuva nezuva.
Hatina waidu zvimwe zvandingakwanisa kuita kozi hapana mabasa, mabasa acho haasi kuwanikwa, so ndo zvimwe zvinotikonzera kuti tinge tiri mustreet, but mustreet macho hapana chiri kubuda, hapana chiri kufamba nespeyari ikezvino zviri kuratidza kuti zvinhu zviri kutoramba zvichitooma. Mari haisi kutenderera muvanhu, hameno ivavo vanadzo mari vakangodzibata vatodzibata, hatichakutendereri muvanhu, saka isu hatichatoiwanewo mari yacho, kutofa chaiko nenzara. Handioni kuti pane chichatomboitika chinenge chichibudirira, kozi inenge iri nzara yega, nyange vana chaiko kuchikoro vasingatoendi, hapana chinenge chitozomboitika chinenge chichibudirira.
Zvaremusa Wenkosi Nyoni ndiwo mukuru mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association kana kuti ZICHEA. Zvare Nyoni vave nemakore anosvika gumi nematatu vachiita basa rekutenga nekutengesa mbatya pane imwe flea market iri muguta reLawayo. Zvare Nyoni vanoti vakakwanisa kuita zvinhu zvakawanda zvinobatsika mumakore apfuura, asi pari zvino zvinhu zvave kuvaomera sezvo pave nevanhu vakawanda vanoita basa rekutengesa. Zvare Nyoni vanoti sangano ravo rine nhengo dzinosvika zviviri gumi, asi nekuda kwekuomerwa neupenyu nhengo dzesangano iri dzakawanda dziri kutadza kubhadhara madhora matanhatu anobhadharwa pagore uye nhengo yesangano iri.
Isusu taiva nemamembers akawandisa aisvika ma10,000, saka dambudziko randinosangana naro sapresident weZichia ndiro dambudziko rinosangana nemamembers edu. Parezvino mamembers akawanda haana kuzokwanisa kuzorinyiwa mamembership cards, plus futi tiri kungotengesa staff ichipera, hatichakwanisi kuti tinohodha imwe staff. Even mari yekuti unohodha hakusisina, because yaunotengesa iyo unongotenga chikafu chekudya nevanhu, saka ndiwo madambudziko atiri kusangana nawo.
Zvare Nyoni vanoti kunyange hazvo zvinhu zvakamboomera veruzhinji munyika makore a2007 na2008 toro musina chekutenga, izvi zvaive nani nekuti vanhu vaikwanisa kuwana mari yekunotenga zvinhu kunze kwenyika. Vanoti kuoma kwezvinhu pari zvino kwakasiyana nekuti veruzhinji vari kunetseka nekuwana mari sezvo vanhu vakawanda vasiri pamabasa, vachitiwo vanotyira kuti kana zvinhu zvikaramba zvichinetsa munyika munopedzisira maita mhirizhonga.
Life yacho hai yatiomei mbichana, hatichakwanisi kuti tiite sei, ende nekuti vanhu vari kungoramba vachidzingwa mabasa, tiri kurangoramba tichingowanda mustreet zvekuti hatichazivi kuti zvichaguma sei. Pekupedzisira hakuna anenge achawana mari yacho yekuti atitengere mastaff edu atiri kutengesa, because tese tenge tamustreet. Ende izvozvo inini kana ndakatarisa ndiri kuona kunge zvingatiunzira zvimwe mirizhonga, because even vanhu unonzwa vachitaura kuti zvaa tichapedzisira takupinda mumashopu totora zvinhu mumashopu, because nzara, vana kumba vanenge vasina zvekudya, kana chii hatichakwanisi kana kuti tiite sei.
Vemabhizinesi kana makambani kunyanya madiki vari kuchema-chemawo nenyaya yekuti mari haizi kubatika. G7 yakaedza kunzwa mamiriro akaita zvinhu mumabhizinesi achipachigaro weZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC zvinhu reLawayo vachidzanani malava vakati vaive vakabatikana uye vakatadza kupindurawo muzinzo yavaive vatsinire vachiti vaive vakabatikana zvekare. Takakundikanawo kutaura nemutevedzeri wemukuru mukuru weZNCC mudunhu reMatabeleland vaChristian Mugova, avo vakatiwo vaive vakabatikana. Asi nenge yapfuti yapfuura, sangano reZNCC rakakurudzira hurumende kuti itore matanho ekugadzirisa mamiriro ezveupfumi munyika nekukasika, richiti kukaita izvi kunogona kuunza matambudziko akapfurikidza munyika. Mukuru wemwe kambani inoita zvemagetsi vaRegis Munyoro vanoti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka. Vamunyoro vanoti kambani yavo yave kunetseka pakuwana rekuitira basa vachiti yota vanowana basa yavanenge vaitira mabasa vanoneseka pakubhadhara vamwe vachitotadza zvachose zvekuti ivo vanonetseka kubhadhara vashandi vavo pamwe nekutenga zvinhu zvinodiwa kuti vakwanise kuita basa ravo nekuda kwekuti makambani akawanda akavhara kana kuti ari kutatarika hurumende yange yave kutarisira kuti vanhu vanogona kuwana raramo nekuzvishandira pachavo vega vachiita zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira kutenga nekutengesa pamwe nekuva nemakambani madiki anoita zvakadai sekugadzira midziyo yemumba yakaita semibhedha nemasofa nezvimwe zvakadaro asi nekuti kuzvishandira ndiyo yaive raramo yevakawanda uye nekuti mari haizi kubatika kuzvishandira uku hakuchawanise vanhu raramo yakanaka tsangamazano wesangano republic research institute of zimbabwe iro rine muzinda waro murilawayo vabatla tambo vanobvuma kuti kana mamiriro ezveupfumi munyika akasachinja upfumi hwenyika hunogona kuramba huchiondomoka zvekuti makambani achiri kushanda anogona kuvhara iye izvi zvinogona kukonzera matambudziko kumabhangi ari munyika ayo vanoti anogona kuondomokawo vatambo vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa nekukasika mitemo inokwezva vemabhizinesi vekunze kwenyika kuti vave nechido chekusima mari muzimbabwe vachitiwo zimbabwe inofanirwa kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzekumadokero pamwe chete nemabhangi eworld bank neinternational monetary fund vamwe vaongorori vezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika vanoti kana hurumende ikasagadzirisa zvinhu nekukasika veruzhinji avo vave kusvika pakupererwa nechekuita nekuda kwekutambura vanogona kuzopedzisira vave kuita zvemhirizhonga senzira yekuratidza kuchichuma kwavo ndakamirira studio 7 muvulawayo ndini taurai shavai.